Amai chirivanoti izvi zvakakanganisa chose mabasa emapazi ehurumende sezvo mari inosvika mabhiriyoni gumi nemaviri isina kuendeswa kumapazi ehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vanoti kuita kwakadai kunovhiringa mashandiro ehurumende.
Senza kunoita Ministry of Education for instance kunozvidzana neMinistry of Public Service, kunonozvidzana neMinistry of Local Government, kunonozvidzana zvokuti hurumende yese inenge yakudzorerwa shure mukusenza kwavari kuita. Vakanangana neurongwa hunenge huri muministry plan kana kuti National Development Plan yehurumende yese.
Vaenderera mberi vachiti izvi ndizvo zviri kupa kuti bazi rezvemari rigare richinetsana nenhengo dzedare reparamende.
Zviri kutaurwa naminister of finance amanyepo yekuti hurumende iri kuita masevhenzi. Chokwadi chacho chinenge chiripo ndechekuti anenge achitaura mapolitical statements asina chokwadi maari. Ari kuda kuedza kufadza vamwe vanhu kuti zviite sekunge zvinonzi hurumende iri kukwanisa kuchengetedza mari. Munoona kuti minister of finance vanhu vanorasikirwa neconfidence. They lose confidence in position chaminister of finance. Vanomona sembe ndasina kunoureva chokwadi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachimirira Hatfield National Assembly Dr. Tapiwa Mashakada vebato reNDC Alliance vati zvari kuitika zvinoreva kuti bhajeti harichina basa.
Hurumende yatokundikana kurana ekonomi, yakundikana kurana nyika, saka hapachina chichabudirira. Maministri waya acharamba achishoteswa zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Ndokusaka mhomho yeZimbabwe yakunetsekana nokurarama nokuti government haipo kubatsira vanhu. Nokuti maministiri mukatarisa kuzvipatara kuri ngofiwa, education kwafa, kwese kwafa. Saka ndinoda mshoko ratinaro wokuti ikonomi yedu yaparara.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari yehurumende yepublic accounts committee vaEdwin Mushoriwa veCCC vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinokonzerwa nekudonha kwaita upfumi hwenyika.
Isusu maonero edu mafungiro edu ndekuti mari yehurumende inofanira kuti pese payawanikwa yopota ichipihwa mapazi ehurumende zvakainzana. Nekuti taita dambudziko rekuti pane mamwe mapazi ehurumende ari kupihwa mari yakawandisa vamwe vobva vashaya mari. Mukatarisa Office of the President and Cabinet inopuwa mari yakawandisa, but motarisa bazi reutano reMinistry of Health rinenge risina mari. Saka zvinhu zvinotirwadza uye zvinhu zvisingafaniri kunge zvichiitika munyika.
Zvichakadai, Auditor General vatiwo havasi kufara kuti mamwe mapazi ehurumende haasi kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuti basa rifambe zvakanaka. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomiti inoona nezvebudget Dr. Matthew Nyashanu veZANUPF kuti itizwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravanyuve sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mugwaro ravo amaichiri vanoti nyaya dziri kuramba dzichinetsa mumapazi ehurumende nemakomisheni kusatevedzera mabhajeti, kushandisa mari zviri kunze kwemutemo wePublic Finance Management Act, kutenga zvinhu pasingatevedzwe gwara, kutadza kutevera zvikwereti pamwe nekusachengeta magwaro ekufambiswa kwebasa mumapazi aya kana kuti accounting records pachirungu. Mutungamiri wenyika vayamasoro Munangagwa vachinyora bepanhau reSunday Mail vakati mumakambani nemapazi ehurumende muri kuitwa uori unotyisa uye vakati vari kuita izvi vanofanira kusungwa. Izvi zvakapa vanyuve kuti vati makambani ehurumende amire kutenga zvunhu asati ataura nebazi ravo, asi vanopikisa vanoti vanotenda maruva vachachakata panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.